Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 8th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable, where today we'll be discussing what came out of the pre-budget seminar in Bulawayo today. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome to the Women's Roundtable. Today we are discussing about the Parliamentary Pre-Budget Seminar, which kicked off in Bulawayo with the legislators and ministers deliberating on critical issues affecting the economy and laying the roadmap to guide the fiscal policy framework.
And to join the discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Panopachina, chemazimai musakanganwe.
And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and joining the conversation.
Addressing delegates at the Parliamentary Pre-Budget Seminar, Finance Minister Ntuli Ncube said the 2019 National Budget Outlook will be in sync with the Transitional Stabilization Program, adding he has put in place measures that will allow the importation of sanitary wear duty-free. So that's the big news.
Yes, and Ncube said a new ZIM report will be appointed soon to strengthen revenue collection by tackling issues of corruption. He said bonuses for civil servants should not be an entitlement, but government can reward hard-working civil servants, adding vehicles for members of parliament are on the cards.
Ncube says the government will give tax rebates to companies that create jobs for the youth and to deal with collateral requirements for SMEs to improve their accessibility to loans.
And delegates at the pre-budget seminar also questioned RBZ Governor John Mangudya over the continued use of bond notes, with some MPs saying it is contributing to the economic problems that the country is facing.
And Dr. Mangudya said the problem facing the country is not caused by bond notes, which he said is one-to-one with the U.S. dollar. But that's up for debate. What are your views on the issue? Please join in the conversation right now.
Yebo ke abasanda ukusixhuma namhlanje sicubungula umhlangano obukobulawayo okuthiwa yi-pre-budget seminar. Wona ke ubucubungula ukuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olukhangelele ukwethulwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kumaviki ambalwa azayo luzahamba njani. Sizakhumbula ukuthi ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemali e-finance committee ephalamende yake yabhodabhoda elizweni lonke idinga imbono yabantu iqoqa ukuzwa ukuthi bafunani, kuyini abafuna kube khona, imali enye kumele ngaphi, le inye ngaphi. Ngakho ke ikomiti le ibisikwethula lokhu ekuzuzileyo, njalo abantu bebeka eyabo imbono, benikana amacebo, bekule ngqungquthela kulolu daba ebeyizwe bezibuzisiswa kakhulu umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana John Mangudya. Yabona ke bebebabuzisisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi umnotho ube ngcono. Sizananzela ukuthi olunye udaba obelusegudwini ukuthi babuze umnumzana Mangudya ukuthi ukusetshenziswa kwemali leyo hlobo lwe-bond notes kuzaphetha ngani, njengoba abaningi kuyiyo ababona ingani ibangela ukuthi umnotho welizwe ungaqhubeki kuhle. Kodwa yena umnumzana Mangudya uwalile lokho, wathi hayi, i-bond note ayisiyo elomlando walokho, ngoba yena lokho egcizelela ukuthi ile silinganiso esifanayo le dollar yeMelika, ukuthi lokho i-1:1 njalo kayindawo yikho akuchoyo ukuthi izahlala ikhona kungakungeze indlela uthi nje abantu kumele bayejayele ukhuluma okuningi njalo wabe sithi okuningi okungabe kubangela kubhidlika umnotho ngakho sizakuzwa kwabanye abahlonishwa bethu sizabe sikhuluma labo khonapha e-Studio 7 ukuthi besitshele ukuthi kuhamba njani kodwa okunye okuthabise abaningi ukuthi uthe impahla ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini abesifazana labantwana ama-sanitary pads aza kuzathengwa kwamanye amazwe ngakungena uzakhupha i-duty so sokuduty free ngalokho kuthi ukuthi nxa sokuthengiswa ezidolo laphana akuseyi kudula kangako abanye bamukele ngokuthokoza lo umbi ukuthi into engisiza kwehliswa lanxa besifazana abaningi babekhankasela ukuthi vele kungabhadaliswa ukuthenga impahla lezi ukusenjalo ke abanye abakhulume kuhle ngalolu hlelo ukuthi lungenziwa luzancedisa kakhulu abesifazana labantwana ngumphathi intambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lelunga ledalela ephalamende unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga bakhulume kuhle mpela ngalokho lentathela izindaba yethu ubathabile Masuku asizweni amazwi abo
lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo ye into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote ukuthi omama basemakhaya abantwana ikakhulu abaye ezikolo uyathola ukuthi abanye basebenzisa ama-newspaper abanye basebenzise amalembu abanye basebenzise izinto ezijiyeneyo kwezinye indawo basebenzisa umkuba bawuthandele khonokhona kakukho right kumele ukuthi sincedisane ukuthi abantwa bethu babe ne-dignity kumbe nokuhlonipheka mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota ngiyona ntokwazi ukuthi lo mama sesibedilayo sekwakhuluma ngakho
ngithabile ngoba siqalise ukukhuluma ngendaba le ngabona ngo-2000 sanitary way engikuthabelayo ukuthi sesifike esikhathini sokuthi uhulumende manxa ekhuluma ngento zebhajeti sebonile ukuthi into ye-sanitary way ukhuluma ngayo kodwa-ke simele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into ye-sanitary way batshona kule nto ethiwa yingesikhiwa zero rating kusitho ukuthi siyabe sikhiphe i-VAT i-value added tax but also siyabe sesikhiphe i-duty ku-sanitary way so manxa sikhiphile i-duty ku-sanitary way it means ukuthi iyabe sithengeka ilula but kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathole i-sanitary way uyahamba ayenika ezikolweni imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwane ngoba kade kuhlupha khathesi kuba lanxa siyabangani kade befuna ukuthi basincedise
yebo-ke lapho sizwe ocinileyo ukukhuluma-ke lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga yena-ke ubandla le-MDC elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ele-MDC t khuluma ngama-sanitary pads ngemva kwalokho sizwile njalo umphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni la isithi leli linyathelo elihle njalo wabona lokuthi unkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli laye wakhuluma ngalo lolu daba ukuthi kufanele intengo yempahla lezi ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yehle kwenzela ukuthi bezenelise njalo unkosikazi Nyoni limzwile ekhuluma ukuthi ngempela abanye basebenzisa okungahlanzekanga okunjengomquba bewugoqele emalenjini bewusebenzise khona okubangela imikhuhlane mavila
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano paWomen's Round Table. Nasi tiri kutarisa isu hurongwa hwebudget renyika wanga uri kukurukurwa nasi kuBulawayo. Taona isu gurukota rezvemari vanthuli Ncube vange vari kutaura ivo vachitaura ivo vane mamwe makurukota emuhurumende imomo vachitaura waro wavo wegore rinouya. Tanzwa zvakare kuti nasi gurukota rezve mari vavancube vabva vataura ivo kuti masanitary way aya anoshandiswa nemadzimai kana vachiteera achange akuzopinda munyika pachena izvo zvatambirwa nemadzimai vakawanda asi ngatimboendai kuna vancube tinzwe kuti vanga vari kuti chii pane zvavataura nhasi
ndisha iye government yakakwira iho hombe. What will do per budget? Tichai zikisa. Tichai reduce. Kurijusa kwacho will involve several things. Chaita zimzaka wanda. Se kurijusa wage bili. Yeye urumende. Nenya yame vehicles yezimote. Tichai zikisa foot in terms of the number of vehicles that can be used and also the cost of the vehicles.
Avo vanga vari gurukota rezvemari vanturi Ncube vachitaura vari kuBulawayo. Regai timboenda zvakare kuna gavuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika tinzwe kuti ivo vanga vari kuti chii pamusangano uyu.
Tushansa malaka wanda mgovernment kukunde mareti na ayu. We are living beyond our means. Saka, taka shansa malaka wanda. Mareyo yoyo ino tupe problem. Uchitunga tau kuku importa zinu. Ne mare atapua yoyo. The top root cause. We talked about the medium of exchange. Kuto rashika kwa Zimbabwe.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna governor ve Reserve Bank va John Mangunjika vataurazve pamusangano uyu kuti kwavari ivo nehurumende kana kuti uremu hwemari we US dollar ne bond igejye gejye 1 to 1. Regai timbonzwa zvakare kuna amai Team Vios ve sangano re MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachitaura ivo zvavatambira kubva pamusangano wanasi.
Kushoko vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US haris kuwanikwa rinongowanikwa mu street chat saka ndinoda kuti ndinzvisise kuti indaba varuramba vachiti bond is one to one ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari haraswi one chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paeconomy kuti igadzirike.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Lillian Timvius vebato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa. Pamusangano mumwewo panga pana Mai Priscilla Misaira Mbui Mushonga vesangano reMDCT inotungamirwa na Muzvare Tokozani kuperegaitinzwe kuti ivo vatambira sei waro wavantuli Ncube wanga uriko ikoko kuBulawayo nhasi.
Rukufara chaizvo tinofana kubvisa inonzi pachirungu value added tax tobvisa inonzi duty kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi asi chikuruwo ndechekuti isu tatichitaura nevashamwari dzedu dziruda kuti dzinge dzibatsira mamwe ma NGOs vanga vachichema nekuti kana tiri kuda kubatsira tinobatsira sei imimi makakwidza duty yenyu saka zvinoreva kuti tinogona kuenda kunana UNICEF kunana UNFPA ndinoda kuti aiwa hurumende yati ndozvaya kuita imimi chiwe muzotibatsira.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Priscilla Misaira Mbui Mushonga vachitaura ivo padanho ratorwa nehurumende navantuli Ncube gurukota rezvemari rekuti ivo vachange vakubvisa iye yatinoti duty pamasanitary wear kana kuti zvinoshandiswa nemadzimai pavanoteedza. Asi taita rombo rakanaka, we are very very lucky star. Today we have an in studio guest. She's a friend of Studio 7. We have here Miss Chioniso Mpofu, who ran, she was trying to be an MP in Chitungwiza. But today she's coming on a different agenda. Let's welcome you, Miss Mpofu, to the program.
Thank you, Mavela.
You were listening in and chiming in on what's going on in Zimbabwe before we get into the cracks of why you are actually here. What's your view on what happened at today's pre-budget meeting? How important are these meetings?
They are very important, Marvelous, but what really struck me is when they talked of reducing the number of vehicles and the expenses on the ZANU-PF or the government expenditure on vehicles. It's so ironic to me because during the elections, the government or ZANU-PF, they bought brand new car for all the member, for MP candidates who were running. So that was a lot of money they wasted at that time. And I remember the MP for Zengeza East, Mr. Obadiah Moyo. He had a bus, a brand new bus, which was bought. And it was just parked at the hospital just for campaigning. Mm-hmm. And then now they come, they turn around and say they are going to reduce some elements. It doesn't make sense to me. You waste and then you come back and say, okay, we are now going to try and save. Mm-hmm. That doesn't make sense to me. I hope they do that, but I take it to the pinch of salt.
Thank you very much, sir. Yeah, lapage studio silo setegeli unkosigazi Chioniso Mpofu. Yena ke ulenhlanganiso yakhe ethi yona iqoqa ukutshengisela
ngokwenzakalayo njengoba elapha uzasichazisela okuningi ke ngizali tolikela ukuthi uthini. If you can briefly explain to us what exactly are you going to do and why are you here?
Oh, okay. What I'm doing is I'm here on behalf of all the Zimbabwean women.
Mm-hmm.
As mothers, we are pregnant for 9 months. We are the ones who carry the babies. When the babies are sick, we go for sleepless nights. So Zimbabwe, we are the mothers. So we are looking at Zimbabwe as our child. And we are not happy at all. We are looking at how our husbands are going unemployed, how our sons and daughters are unemployed, how our daughters are going into the streets, into prostitution. And this is legalized as paid prostitution. What are they called? Sex workers.
Mm-hmm.
So it's like they're accepting that. So as a mother, I'm looking at my nation and say, okay, where are we going? We are 1 year into the new dispensation. When we started in November, the masses, it wasn't ZANU-PF, it wasn't MDC, it wasn't UNC, it was every Zimbabwean was into the streets crying, Mugabe must go. But here we are today. Where are the masses?
Mm-hmm.
Are they happy? Are they enjoying the fruits of their work they did on the 17th of November last year? That's why we are saying, come this November 17th, 1 year into the new dispensation, let's regroup. What we stood for on that day last year,
mm-hmm.
is it what we are getting now?
Yes, and are you doing this as Zimbabwe Women Against Bad Governance, one organization, or you are inviting all other women groups?
We are inviting all women groups, because what I'm saying, if I go back during the into the 60s, 70s,
mm-hmm.
when Mbuyane Handa went and she was hung for Zimbabwe, for the nation, she wasn't standing in for a particular party, for a particular tribe. She was there for the Zimbabweans. When we went for the liberation struggle, we had different parties, but the war veterans now, when they went, they were fighting for the nation. If you remember, they were saying, Takuno fira nyika. Mm-hmm. They were not saying, Takuno fira party akati. So today I'm saying to the people, November is a very important month for us Zimbabweans. For a change, let's just put the party politics on the side. Let's look all women, despite which political party you are from, despite which tribe. Let's come together and look as mothers truthfully and say, okay, where are my children? Where are we going? And is this what I want?
Have you done enough lobbying, and how many people are you expecting to join?
I don't have any statistics, but I've done a lot. But mm-hmm. you see, it pains me because in Zimbabwe, people go into the streets. Here in the States, the people, it looks like Zimbabweans, we are very relaxed. It's mm-hmm. like we are satisfied, we are happy because I can go to Burger King. When we say, let's go to the streets, they are not worried. So I'm still appealing to them to say, remember the Malawians say, chawana mzako chapita mawa chirikwaiwe.
Mm-hmm.
Kuti chawana umwe chapura na sinde chako.
Mm-hmm.
Ruadziwa ne upenyiwe mwana wa umwe munhu. So let's all come together as Zimbabwean women. No party politics. The problems in Zimbabwe, my sister, is gone beyond party politics. We have gone beyond tribal lines.
Mm-hmm.
We are Zimbabweans. People are dying. Look at the accident that happened.
Yes.
How many people died? Mm-hmm. Yes. Obviously, there were ZANU-PF people in there. There were MDC, there were UNC people who died. How did that happen? How did that happen? It's lawlessness.
Yes, and just one important question. Where will this gathering be? Where will this march be?
What we are planning to do is on the 16th, which is a Friday,
yes.
we are meeting at the Zimbabwean Embassy. We gather there
in
Washington, D.C.
Mm-hmm.
And then on the 16th, we meet again at the same place, the Zimbabwean Embassy in Washington, D.C., at 10 o'clock a.m.
Mhm. Yeah. Mavelase ungakhulumi lapho uthi ngiqale ngichasisele abanye ukuthi unkosikazi Tshiwoniso Mpofu lapho uthi uzaqoqa abanye abesifazana bayisigodlweni someli weZimbabwe khonapha eMelika. Ukwenzela ukuthi betshengisele ukuthi ngomnyaka ophelileyo kunje kunguNovember uMongameli Robert Mugabe suka embusweni abanye bathaba labo bangena ezitaladini bathi sokubuya uhulumende omutsha kodwa bona bangani bathi hayi akubanga le mgoqoko eningi ngakho bazatshengisela bekusola lokho Mm-hmm. Mm, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nasi taita rombo rakanaka tina muzvare Chioniso Mupofu vari muno mustudio medu, asi nasi vauyawo vachichema chema neimwe nyaya. Tiudzei kuti mafambira chii nasi.
Nasi ndokuti inini tasara kune 2 weeks kuti September, sorry, November 17 ashike. Mm-hmm. Last year November 17 maZimbabweans ese vakapinda ma streets kuZimbabwe vachiti Mugabe must go.
Mm-hmm.
Mugabe akabuda. So now it's tavene gore tapinda mu new dispensation.
Mm-hmm.
Saka ndikushedza madzimai muAmerica kuti uyaitiungane ku Washington DC muswa 15 muswa 16 which is a Friday.
Mm-hmm.
Nemuswa 17 Saturday tiongorere kuti zvikuitika zvii kumusha, tirikufara here nezvaitika pagore, zvatakamirira ma streets zvaitika here. Tarisa mumachipatara iye zvine izvi hamuna mushonga. Ndina mbuya vangu vakaenda kuchipatara blood pressure yakakwira, vane 1 week vasina mushonga.
Mm-hmm.
Vakada kutenga mapirisi ya blood pressure, zvaka mapirisi arimo but pay US dollar.
Mm-hmm.
Which comes back to what mamba ngunjika said kuti it's 111.
Mm-hmm.
Havasi kutengeserwa mapirisi, varikunzi uya ine US dollar, havatambire in US dollar, vanotambira mabond notes.
Mm-hmm.
Saka ndinoti kuti isusu all those my problems iyayo uyaiti mache against that bad governance iripo iyoyo, against corruption. Kutiti isusu government yedu, we are not happy nezvikuitika 1 year into the new dispensation.
Tombo kubatsira ipapo kuti munoona kuratidzira uku kuchibatsira here, nekuti vazhinji vari nyanyai kunzvimbo dzakadai sekuno kunana America nekumwo vanenge vachienda kumabasa nezvimwe zvinhu zvamuri kuita kukwezva madzimai kuti vauye, uyezve muri kuita nemadzimai vanobva kumapato here kana kuti muri kudeedza madzimai api?
Zvandikuita nezvekuti ndikuti Sisi Marvelous, kana uri mune mudzimai akamboita mwana, ifi kana usina mwana uri una mai,
mm-hmm,
unorwadziwa nekuona zvinhu zvichitika. Saka kana uchirwadziwa nazvo, siyana chimbobvisa nguwani yako yepati yako, uye tiungane kuti timboona kuti tingaita sei kuti tichinje nyika. Madzimai tikauya pamwe chete takabatana,
mm-hmm,
panja kungendengendika kunoitika. But katika batakati ukwake 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 hapana chino buda. Saka ngatiwe tiungane pamwe chete nema grievances edu, tisine nezvekuti party ya nhingi kana kuti uri murudzii, timboonetsana ne government iripo.
Mm-hmm.
And then she says edra pa government ipapo ndine chigumbo zvakanyanya
chei
mukatasa Sisi Marvelous nechekuti pataka rana muna July.
Mm-hmm.
Tatine 23 ma presidential candidates.
Mm-hmm.
Iye zvino izvi tirikuona vaviri Chamisa auta marala kachifamba vamunanga kwatowo zvavo vamwe 2021 vese ava vakanyarara. So ndio takuzvifunga kuti vari kufara nazvo here, havasi kufara here, what are they doing about it? Sema isikali kuna namadzimai vana mai mujuru vana kupe kuti vari kuti chiyo. Mm. Neizvozvi zvikuitika ngava uchitaure tikurukure tibatsirane.
Mm-hmm.
Kuti zvikufamba sei tigadzise nyika pamwe chete semadzimai.
Aiwa, muramba zvenyu makabata makadaro. Muri kuwana vari kufara panapa, Lucia Stella Mabugo anzi kudos Chioniso. Saka ndofunga ndivo vamwe vachange vanemi vari muno kuNorth Carolina uko. Star, here you have a guest.
Yes, on the line we have our first guest, Prince Tobago Spanda. He's the legislator for Binga North, and he was in that pre-budget consultating meeting. We welcome you to the program, Honorable.
Yes, Sadegile, how are you?
Yes, I'm fine. If you can start by telling us what you found as the key highlights in that meeting.
The first thing is that this is an annual event in the country where in parliament interacts with the executive over issues to do with how resources can be dispersed in the different ministries and programs in the country in the coming year. So this is an annual event where parliament gets to interact with ministries. So that they share ideas. Remember, Parliament has got its role, and its role is that of representative. Its role is that of being giving oversight to these ministries. Its role is legislative. So at times when we are talking about the budget, we are talking about certain laws that might be hindering the growth of the economy. So those laws have to be changed by Parliament. Parliament has got that responsibility. But at times there are also scenarios where the ministries themselves are abusing public resources that hinder the growth of the economy in the financial year. And therefore Parliament has got a duty to ensure that as it allocates those resources to different ministries, it does so in a manner that will promote accountability and will promote proper use of public resources by the executive. So basically, Parliament will be playing its role. Now, so today, that's what it did. Parliament did that. So the keynote issues that came out of today's first day of the of this workshop is that we received a keynote address from the Speaker of Parliament, Advocate J.F. Mdenda. And as usual, his mantra has been, as we do our oversight role as Parliament, it is important that we proffer suggestions as well to say, I think this is what we need to do in order for our economy to grow. So that was basically the way that we approached it. And in the process, we had the Minister of Finance giving his view on how the budget shall be approached for 2019. So he spoke at length about how he thinks that he is going to allocate resources and also to collect revenue. He was very positive in his view on how he's going to do it. He was very much appreciating in terms of areas that we always say these are the areas that need priority, areas like health, areas like education. He seemed to have been very positive about it. But he also, I think, was good in assuring us that he is not going to allow programs that simply get money from the state in an opaque manner and where money is not returned to government. For example, we spoke at length about the command agriculture and how it is opaque. The manner those resources are distributed is opaque. You would want to see a scenario where a farmer is allowed to run his farming business or her farming business as a business, not to be continuously funded by government. You know, we cannot continue to have so-called presidential input being given to people each and every year, and those people are not paying back anything, and then you expect the economy to grow. You know, you create irresponsibility in people. So the Honorable Minister of Finance spoke about that. And then we had also the Governor of the Reserve Bank talking about monetary policies, explaining why he believes that the bond note and the U.S. dollar are pegged at 1-to-1. He gave Parliament the reasons. And the reasons basically were to try and control the cost drivers in the areas of fuel and other key imports like foodstuffs that we import from outside the country. So those are the issues that we concentrated on. And then, of course, there was a view from Professor Chakravat, which was very pregnant with the pragmatic solutions to our to the situation that we are facing. You know, then after that, we had a presentation from the chairperson of the Finance and Economic Development Committee, where he hinted that you would want to see an increase in the budget for such ministries as Minister of Health. And Professor Chakravarti also indicated that we can actually have health as a business in this country, where we have people from other countries coming to Zimbabwe to get their health services. You know, he indicated that. And the challenges that are in the health sector, they were highlighted. For example, the shortage of drugs in the country or drugs that are coming at very high prices. Apparently, it appears as if that there are some kind of cartels that are running in the health sector. We're making a horrendous type of profit out of drugs. They get foreign currency from the Reserve Bank. They go and buy drugs from countries like India at very, very cheap price. Let me give you an example of a drug that can be bought for 68 cents in India. And when they bring the drug down here, through this cartel kind of behavior, drug can go for something like $12.
Okay.
Money from government through that way, yes.
Yes, I understand you said you give us only a few minutes. Could you hold on while we get another guest and we'll come back to you for one last question?
No problem.
Hello, Honorable.
Hello.
How are you?
Good, how are you?
I'm fine, thank you, madam.
Please just introduce yourself because I can never pronounce your name properly, so I don't want to butcher it.
Okay. My name is Senator Lillian Timbias.
Uh-huh.
Yes, I'm a senator for Midlands, and I'm also a chief whip in the Senate.
Amai nasi mangamuri pamusangano wanga uri kubulawayo mungati sananguro kuti zvii zvabuda ipapo pamusangano zvamungati zvanyanya kufadza nyanya imimi semadzimai uye zvikana zvanyanya kukunetsai.
Aiwa, ndinotenda nemubvunzo iwowo, tikubudget kuno kubulawayo. Ina ndina zvakawanda zvandifadza nekuda kwekuti nyaya yeupfumi hwenyika haisi kunyatsotsanangurwa zvakanaka. Nyaya yebond note haisi kutaurika zvakanaka. Bond note US mari dzose dziri kutengeswa mustreet. Asi ukaenda kubhenki hauiwane. Vanhu vari kushandisa maecocash, vari kuswipa nezvese. Asi kana uri kuda US unogona kuiwana mustreet. Kana uri kuda bond unogona kuiwana mustreet. Asi tiri kuzoshamisa manje. Minister of Finance vari kuti ivo kana vari kushanda kuministry kwavo vanoconsider kuti $1 is equal to 1 pound. Manje izvozvozvo hazvitonzwisisiki zvachose nekuda kwekuti mari iri kutengeswa musiti US kana une US unowana mari zhinji zvikuru musiti. Saka nyaya iyi naindifadzi nekuda kwekuti kana vakaramba vakabatira ipapo zviri kupa vaya na Queen B vaya vane mutana wekuti vanoziva vanhu kokoko kuma reserve bank uko. Handiti mukana wekunotora ma US dollar voenda mustreet vonotengesa vodzokera zveku reserve bank kuya vane machi ukatora 1 million ukanotengesa mustreet nepunokwanisa kuwana 12 million. Then what Joka kuya ku reserve bank yara 1 million iri bond. Then waramba vachitaura kureva kuti nyika ino production chayo hakuchina vari kushanda vari kushandira mahara. Muri kuzvinzwisisa ka nekuti mari iri kutengeswa mustreet. Saka dai minister isu tirikuti semaparlamentarians tirikuti isu dai minister vatoudza chaizvo kuti mari yatofanirwa kushandisa imari vabva vataura ipapo ipapo then vanhu voziva kuti mari iyi so that vasape mukana vaya vane humbabva. Tine nyaya dzemakateo muno ana Queen B nana King B nevamwe ava vanhu vanozikamwa vakuru vakuru vekuti vanopfeka mashutu avo vachinonzwikwa chaiko kuRBZ uko vachitoha mari idzodzo dzamataura dzemadrugs idzodzo. It's not worth it kuenda kuIndia uchinotenga madrugs iweyo uchikwanisa kuti kana wapiwa mari iyoyo inhuwes unoenda mustreet onoimultiply. Ndosaka zvinhu zvakawanda zviri kunetsa ende nyaya iyi inoda kunyatsotarisiswa zvakanakisisa nekuti ine rufu mukati. Vabereki vedu vari kuenda kuhospital unonyorerwa chipepa ende hauna mari yekuno hauna US yekunotenga mushonga. Mushonga uri kutengeswa neUS dollar. Zvakawanda chaizvo zviri kutengeswa. Just this a few days ago ndandiri kugwanda drink yainzi toda US sadza nechuyonzi kwai hai munokwanisa hini kuswipe asi drink idzi tiri kudzitora south saka bhadharai in rand kana kuti US. Saka vedume zvinhu izvi zviri kuremera vabereki kuti iye manje mangudya azopanangura achiti aiwa hazviite kuti bhondi iri risezwe out kana kuti rinzi harisi siko nekuda kwekuti riri kubatsira vabereki kumusha kana voda kutenga zvinotengwa ikoko kumusha kana vachida kukwira bhazi kuya kutaini makoinzi anodiwa. But inini ndiri kuti vanhu vari kumusha ndo vari kutambudzika zvikuru muna ukulawanda wakunza kuita $6 iko kwakarusape ari kuita $12 saka vanhu vekumusha ndoo vari kutambudzika zvikuru havazivi kuti mari chaiyo chaiyo ndeipi saka ini ndoona kunge vamanguzha namutumi ai minista havasi kuziva
saka ndombokubatai ipapo senata senata
vachema veduwe
Senita regai nimbokubatai ipapo kuti imi semumwe anomirira bato reMDC mawanikwe here muchipuwa mukana wekuti mutaure zvamuri kutaura izvi makanyatsotaura makanangana navo vamangunjira navanqube vati chii
chokwadi nhasi ini ndaita chivindi chaicho ndikanangana navo ndikavabvunza kuti ndokumbirisa chaizvo mutsanangure kuti sei muri kuramba muchiti imini don't you not $1 is equal to $1. Murambei muchidaro. Imi muchiziva kuti mari kutengeswa mustreet. Handidi kukunyeperai, handina kugutsikana neanzi. Sezvandandichitaura kuti vati kwai bondi noti haikwanisike kubviswa pari zvino. Nyika inofanirwa kumboproducer this and that. Vakati plazi inobatira kumamisha uko. Kuti handizvione vanhu vekumusha uko vatambura zvokwadi ndeye chokwadi chiripo vatambura nebhondi iyoyi haiwa ikwe swipe havana ecocash kana uchitenga unobvisirwa percentage unogona kutota ecocash pamwe unenge une $50 toti 2% iyoyo futi yakaintroduswa handiti kuri kubvisirwa iyoyo then munhu uya waunonokumbira cash unogona kutozowana yatova mheno $30 ichingosubsectika vanhu vahwa veduwe dai manguja naminista vatiudza kuti tishandisewo mari handiti inozikamwa imwe chete tikangoti American dollar kana tikamboti randiwo vanhu vanenge vava kuziva vane nhudu dzavo vaya vekutengesa mari vaya vanenge vatoshanda ndoda kukurudzai mufunge zvinhu kuti ikonomi not going to work nekuda kwekuti vakakuuko ndoo vari kuwana mari yakudarika saka when are we going to do production tichaita riini the gap between the rich and the poor is too wide vanhu vedu vari kufa the other day tiri
regai nimbokubatai ipapo honorable senator batai henyu makadaro tichadzoka kwamuri toda kungoti titore mumwe munyarikani wedu todzoka futi kwamuri hold on please star please go ahead
yeah kodwa kaisiyo munye ngumnumzana Dubeko Sibanda uthe usinika imizuzu emilutshwana ufuna ukuhamba yebo ke sicela usichathiseleke mnumzana Sibanda ngesindebele ngamafitshane ukuthi obe kumqoka kulo umhlangano yikwini uqalise laphana okhulume khona ngesilungu ukuthi umnumzana Jacob Mtenda ubesithini uye phambili njengamafitshane
ye mamhlanga bensithi mina umhlangano lo ngumhlangano weminyaka yonke namhlanje uqalise ngumnumzana uJacob Francis Mtenda advocate uspeaker weParliament addressa ama members kanye labanye akade bekhona ekomusela ukuthi umsebenzi wethu njengeParliament ubana sikhangela ukuthi imali zikahulumende zisebenza kuhle yini njalo sabele amalunga achiyene awe akahulumende imali yelizwe so ke wasesithi ke ufuze sikwenza isikho ukucothoza kodwa ukuthi lapha baphambanisile kodwa owethu umsebenzi uhlanganisa lokuthi kwesinye isikhathi sike sithi ukuthi lapha ngabayenza ngendlela enje silethe ama-solutions ngaphakathi kwama-ministries ukuthi izinto zethu zihambe ngingakutshengisa ukuthi khona umsebenzi wepharliamende ngokumela abantu umsebenzi wepharliamende ngokulungisa imithetho umsebenzi kwepharliamende ngokubona ukuthi khona ihulumende i-government i-executive isebenza kuhle yini ama-ministries asebenzisa kuhle yini imali zelizwe so ke yiwo umsebenzi akade siwenza namhlanje sihlanganele ukubona ukuthi ama-ministries asebenzisa kuhle yini izimali akade bezifuwe ngo-2018 njalo abakucelayo ngomnyaka ka-2019 yebo yinto engayengezelela yini ukuthi ilizwe li-develope lisiya phambili so yikho akade sikwenza namhlanje lokho hhayi sikwenzile kwakhulunywa kukhulunyiweyo
asika qedi sesephakathina kwa umsebenzi ukuthi sibonisane ukuthi yikuyini osiya kunika imali ngomnyaka ozayo kodwa ke okuphume kakhulu ukuthi ama ministries lawa afana nama ministries awe health education kukhanya kathesi uphuma ama members eParliament esithi hayi kasifakeni imali khona ngani yikho kufunakala imali kwenza ukuthi abantu
bathole impilo kahle. Yes, sibongile kakhulu ukusichasisela sizwa kuthase silomlaleli. Sibongile ukuba lathi njalo siyazi ukuthi lawe kusasa uzabule presentation awunyeka wasithi fahla fahla kumbe hayi siza kuzwa kusasa.
Yeah, ami presentation engiyenza kusasa ukuthi yimugcini sihlalo we committee eParliament ebona ngokwemibiko Information Media and Broadcasting Service.
Okay, hayi
sizwa ngiyakwenza kusasa ke kuyanika lokho esikubona ngani ikho kufuze kuphiwe leyo ministry ukwenzela ukuthi bekwanise ukusebenza kuhle ngomnyaka ozayo.
Yeah, hayi sibongile ukusixhasa ukuhlelo umnumzana Dubeko Sman. Yes, interestingly, he's saying he'll also be presenting tomorrow as the chairperson of the media parliamentary portfolio committee.
Very interesting. We have a caller on the line before we come to you, our in-studio guest. Hello.
Hello.
Makadi enyu.
Makadi. Ndipo makadi omama. Ndini mabvudza kuno kuBotswana.
Taura itinzwi.
Nine zvinhu zviri zvitatu zvandiroda kuti ndiziwe mukati moupenyu hwevanhu.
Mhm.
Tina Minister of Finance. Shua vakafundira basa rake.
Mhm.
Unoti iye bondi riri 1 to 1 le pound.
Mhm. Ne US dollar.
Ne dora. Iro haritengi chiro ndikaripuwa.
Mhm.
Kada iri kawanda rikaita sei. Haritengi chimwe chinhu kunze kutiripisa zvinhu mumusha.
Mhm.
Murubangiriziza.
Mhm.
Toenda kumabank ndinofara namai wanga wachitaura kutaura kuti muZimbabwe taana namai vakangwara vanoziva zvari kuita. Shuwa munotadza munokumbwa nemadzimai. Baba mabba minister I mean we ku reserve bank. Shuwa vanogaridzira bondi. Mari inogadzirwa mu bedroom. Moti iri equivalent kumari iri mpa world market. Sasa mudara kufunga. Hapana kufunga. Hatisi kumbofunga zachose tutora wano sema pendi. Pendi tinowana ma investors anouya kumwa kwa Zimbabwe. Wachitengi sani bondi.
Mm-hmm.
Bondi raja wano zoribi.
Mm-hmm.
Wano zoenesa kufi. Hatisi taona muna anouya kumwa Zimbabwe anefungwa. Zekuita business achipua bond hakuna.
Mhm.
Moti masenitari zingapi nde free. Wana wano jika masenitari.
Mhm. Aiwa. Mashoko makuku tu ameno baba kutipangwa mkade kutawara pana seneta varipana baba the MDC. Vangavari kumsangani yuko kukana muru kudoo kumbutawara na mchi mbu mzwa kuti vao na
osi kusangani wanasi. Ziri right.
Bata imakadaro seneta yeah. Muripo iripana ari.
Kwa hindi ripo mbozi
wa hindi terere alipo uyu
taura
yenye baba taura
yenye kwa mayo wangu amai
makati yiko
hindi ripo maima gadini muru kufara ni kubwa masenetari free kutimupirwe
masenetari hati ya free moti chiuza wono kuti inini nasi ndamboza maoku wane sa minister na manguja utai dola US ne bond azvimbozo fa zvakaenzani but iyo vari kuinvesta saka ndizivi kuti mimi munoti mangwana pandinosangana navo ndovaudza kuti kudii kuti vanhu vari kuti kudii
amai rega ndikuudze ndazwa makangwara zvekuti tu saivani madzimai ese akangwara sezvo makaita imimi tinodai tiri pane imwe pane chimwe chidano nokuti hatingafariri kuti tapuwa senatari kuti ipinde free. Vana vanodya senetari here.
Baba isoke mimi chiti gaga imutaurire iseneta kuti vakunza kuti zvii zvamungada kuti va baba batai makadaro
tii.
Alo baba vari kuti ivo taurai imi zvamuri kuda kuti vature vachinotaura kumusangano.
Ngavaende kwataura kuti zvinhu zvinodyiwa ngazvipinde free juti zvinodyiwa. Kuenda kuti kumasenetari hatiade.
Parizvino baba asi
one current in Zimbabwe. We want one current, not 27 currents in Zimbabwe. I think my investors are we.
Aiwa, paka nakata
shimwa. Nika, zinotongwa zakanaka. Wanotola zanapifu, zanapifu kita urumende. Urumende ve zanapifu. Waka banana. It's not the same, the different constitutions. What's it, what's it,
Aiwa, takuzwa baba muve nezuva rakanaka regai tiendere mberi nechirongwa nekufane vazhinji. Varikuda kupinda muchirongwa. Tinokutendai Senator manzwa zvataura baba. Muchaenda muchinoti mangwana pamunodzokera kumusangana.
Right. Avanzwa vataura ivo kuti varikuda free duty pachikafu kuti chipinde mahara tisingabhadhari. Vakati ivo varikuda currency imwe chete. Ipapo ndinotenderana navo. But ndinoda kuti futi vaonewo inini semudzimai ndinomiriravo madzimai ndomiriravo vasikanazve vari kuchikoro handitika vasikana vedu vari kuchikoro uko especially kumamisha uko vari kushandisa ndove nekuda kwekuti havana mari iyo mari yadai kunetsa iyi muri kuzviona paya pakuenda kumwedzi paya pari kuti netsei saka pamasanitary way iwayayo semadzimaiwo tikutochemera kuti ngaa topiwa sekupiwa kunoitwa makondomzi mahara ukapinda kumatoilete varume unowana makondomzi azere achipiwa mahara vanongotora saka tinoda futi kuti masanitary pads masanitary way avewo zvakaita saizvozvo muzvikoro imomo mumatoilete kuti kana zvangoitika zvekuti unoenda kumwedzi ototora sanitary pad yako otodi zvinhu zvotorongeka saka ndoda kuti vahwisisewo ipapo ivo havo sababa havangazvihwisisi but isusu semadzimai ndo zvatinomirirawo tichichema chema nazvo asi ndavanzwa zvavataura vati ivo bhondi harizombofa rakaenzana neus vakatiwo vanoda one currency vakatiwo chikafu ngachipinde mahara chisingabhadhare juti saka hai mangwana ndichamiramira chaizvo
aiwa tinotenda mobata zvenyuwo makadaro Star, I think we need to.
Marvelous. Kodwa sengakhulumi lo Mampofu. Kulomunye umbiko oqhakathekileyo kumele siqale siwuzwe. Yes, lindele umbiko oqhakathekileyo kumele siwuzwe lapha uthe bathe bazasiphathela ngale abasemchine.
Ngalinyanga kalweni. Umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center. Ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo. Ngomtoko mhlaka 15 Lwezi ngeviki ezayo. EHarare mhlaka 21 Lwezi. EGwanda mhlaka 26 Lwezi. ELupane mhlaka 28 Lwezi. Sicine ngakontuthuzi ya 2. Kobulawayo mhlaka 13 asidibenani lami upractices Jeremiah ulezi
aiwa tiri kuona apo muri kukokwa kune vamwe vakateerera pari zvino kumisangano ichange ichiturwa nestudio 7 asi regai timboenda kuna muzvare mpofu pana paha vazhinji vari kutaura vachigunun'una nezvakasiyana siyana mamakateerera tipeiwo pfungwa dzenyu
Maita zvenyu. Ndinotenda zvataura namama nenyaya yemasanitary pads yevasikana. Ndaida kuti ndizokomentawo naizvozvo kuti baba semunhu wechirume havangazvinzwisisi but mama vanyatsotsanangura senator zvakanaka. Ndoda kudzoka kune nyaya yamangunja. Pane inonzi Transparency International yakarenka Zimbabwe kuti it's number 157 out of 180 on corruption muZimbabwe. Vamangunja ndine urombo ndinovaisa ipapo. Nekuti vamangunja havasi kuda kutibudira pachena. He is the main responsible for this problem atina iyoyo. Ndi vari kuda kutivharidzira varidzira. Vamangunja vakataura kuti pavakambotanga nezvebond paya kuti kana ikanga isina kushanda ndichadona ndichabva pachinzvimbo. Up to now havasati vabva. I am asking vamangunja kuti he should be man enough to step down and say kuti ndakazvitadza hazvisikwita. Pane vanhu vakawanda vanogona basa iro riri vanogona kupinda ipapa. Vamangunja vatofaila zvachose. Ndiwosi kuti vauye vachiti kuda kutizvidza kutanga tisingafungi kuti aiwa i one to one. Zvakawana mamavo hazvisikuita ngekemukoma musisi Mavelas. Ndorwadziwa nenyaya yemushonga kunyanya semunhu wanesa. Handitika
yekuti mushonga ndikudzokora zvakare kuti mushonga unosvika uchinzi mushonga handinawo but tenga ne US kuti ne bond kana zviri 1 to 1 sales kuda kuzvitora ska vamunanga gwavanga vangosudzudza vamangunjwa vamboisa someone else mangunjwa ne bond ngazvimbobuda muZimbabwe
Aiwa, but asianyu makadaro. Unfortunately, atina edu kukwanisa kuti tiwane vamangunjika kuti vauyewo vazvinzwire vega zviri kutaurwa namuzvari mupofu panyaya yemamirira akaita nyaya iyo yebhondi. Asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri regai tiende kwavari. Hello?
Hello, makasinda rekei
takasimba. Taurai tinzwe, muri kupi mukoma, motipa pfungwa dzenyu.
Oh, muri kutaura na comrade
Ehe, taurai tinzwe.
Ndinotenda zvikuru nechirongwa chiripo ndanga ndinochakondributa ndinodikakunigeza mudozodzokera ipapo asi ndanga ndichiti zvamuri kutaura kunekuve zvinofadza kwazvo nemamama tinotenda asi ndoda kuti ndikuudzei kuti chakonzeresa zvese izvi kuti munhu uyu nyika yachotarisa papana vamangudya ndiye one chete angobuda pane papoint yese yanga achitaurwa nati akangodzimirira achidosigira chimari chete mashizha iwayaya Nechirova izvoni kuti ari kutotsva kusiya kasina kuti anoziva kuti mashizha ese tibva atongoti hatishamadi kutarobva radziyani rapera asi tiri kutaura isizvo kuti haiwa penalty kukara kuti ngati ndari chinobva ngati chingobva rangoti zvaingofanonga zvatongoti nhasi mangwana hakusisina ndo chino chiripoint yandida kuti ndisiyei pamwe chini dai ndisapoti nirijana chiyo chamunofanira kuti muzive ndechekuti chokutanga chaiko chako ka mukana chokubata shuwa kuti tidzokere papoint yekunetsika kwecho dzakafamba sei nyaya iripo ndeyekuti uyu amunoti mutungamiriri wenyu vamurikutaura muti vamunanga bhava havana kungobvira vamboti vanorira basa iroro ravari kuvapa nekuti vakanga vazavo vadhinga vachiuya kuno kutotsvakira kuzorapwa pane munhu anozichiwenga uyu akazomuteera kuti huya tokuichapo dzanga dziri nyasha dzeri dzekutora munhu akatiroparapa zvakanga atisongo poizeri yado kunoko pakuti huya kwavapurezidendi ndakadii kuita iye purezidendi nhasi unouyu ndodo iye pende munofanira kuti muone nhasi unou akabva sei kubva kutumirira masoja achizouya ipapo paari paii pakanga pasina vamwe ahe vamwani here vane nangabva vana kupinda nenjira yakanaka nekuti vakashandisa ku izvo zvapa kuti vanhu vese vati nekuuraya kwavakuita vanhu ava vache kuuya kuzobatsirana nechivana munyika zvokoo kuti ii kuno kunoku ndigare kuno ndivharidzirwe ichitambura ndiri kuno abereke du achitambura uko zvekuti kwaizvo bhondi riri kushanda kumusha kunyeba ndabvunza inini vanhu vataura munini kumusha vari kutaura kuti haritiri kushanda ndichorumwe ari kutovakawa kuti musha ikoko ndakatenga $60 window phone 610 ushandiswa musisira zvokuti bhondi rinoshanda kuruzevha ikoko tinovaka imba yanga neplastanini nhasi rinoti yadakiringa yaenda kumba nemafuta izvo zvatoda kudya vanhu vari kunetsika kumba yatofira munzira umu nekunenerwa pane yakaita chemende yadhisikadzuva munzira umu yatouraya mota itori munzira izvozvo saka zvokuti taurira mukii nekuti kwanzi bhondi rinoshanda ka tokumirirawo kuti vanhu ivavava taimbokumira kuti vese zvavo mudzani kuetsuka takaisa vatsamisa kuti vangoshano tidii titungamira tikati vatungamire nyika yedu ngavangotungamira ivovatsamisa nekugadza kwedu kwatakaita ndedi ndi vatungamiri venyika uyu wakagadzwa nezeti yake nanini nanachinamalava vambomubvumira kusaizi
tinesaiwa tazvinzwa mukoma nguva yedu zvino ndoyachiyanana pana tinotenda hanzvadzi tazvinzwa shuwa munenge muri kurwadzikana thank you so much hallo thank you chaizvo hanzvadzi tazvinzwa regai timbotora vamwe pachirongwa thank you so much you're hearing there from a very disgruntled caller who's really upset. He's saying there is no way that the bond can be one-to-one with the US dollar. So he's also, you know, he's not happy with the leadership of President Emmerson Mnangagwa, but you could hear he was very emotional. Sir.
Yeah, mlaleli ukhathazekile ngoba baningi vele abathi ibond le US akulingani akusiyo i-1-1. And Marvelous, you heard earlier on, Women Affairs Minister Stembe Sonyoni saying on the issue of sanitary pads that there are some girls who actually use obulongwe with dry
cow dung
yes, which they wrap in clothes. And Senator Timvias, I heard you
ukhuluma ukuthi kukhona abanye abantombazana abusebenzisayo. Ungasichasisela ngesiNdebele ukuthi khona ngapha eMidlands uhlupho lempahla zokusebenzisa nxa amantombazana sesikhathini labesifazi lunjani?
Ngifuna ukulitshelana iqiniso. Nanti khona apha thina siyakhala ngemali. Imali ayitholakali. Amankazana esikolweni sebehluphekile shuwa. Thina sithe khona khona as MPs nganti. Kungcono ukuthi i-sanitary way ingene engelajuti. Not only that, kungcono iphiwe mahala. Kathi amadoda njengoba nxa bengena etoilet ama-public toilet ama-condoms agcwele, why not amankazana ukuthi bafakelwe esikolo, especially ama-high schools emakhaya khona ngapho bafakelwe amapezi everywhere ukuthi kwakwakhona kungakubamba lawo uyangena nje etoilet uthatha ipedi yakho. Yikho esikukhalelayo, akula mali, abantwana abala mali, abazali abala mali, akula muntu ole mali bakithi nganti. Yikho ke sifuna sibili ukuthi amapedi lawo angene and aphiwe abantwana bethu amankazana mahala.
Ye, kodwa lisuthisekile
yakusupporta sibili.
Wo, ngezinye indlela lisuthisekanga ukuthi kukhutshwe nje ijuti ngabe vele banikwa kungelambhadala.
Liqiniso leli, kufanele benikwe then ababefuna lawadulayo bahamba bezithengele emastolo. Kodwa lawa kufanele kube lamanye. Khonapha nje last week kade sikhuluma labanye ama-MPs kuthiwa kulamanye akathiwa kwakhona recycled pads, kuthiwa kwakhona ayawatshwa uwasebenzise kaningi. Ngibone ngani lawa-ke mahle and ngizwa kuthiwa kulo meshini wangikhono okwanisa ukuthi uyasebenziswa. Nxa uhulumende ngathenga-ke umeshini lo oyenza ama-sanitary pads, athona ukuthi uyabencedile amankazana amaningi umhlaba jikelele.
Yes, siyabonga.
Hayi, lokhu kufanele kuphiwe mahala sibili. Kodwa hayi, siyabonga uminista nxa ethe kwakhona ama-sanitary pads sengena
engalajuti.
Ngibone ngani yistart-ke leyo. Kodwa kufanele ukuthi sihambe sibili a step further. Sipha amankazana ethu esikolweni mahala.
Yes. Thank you very much. Let's take our caller. Hello.
Hello.
Makadiye, nyumungoti ga nguva yedu yadyikanana.
Right, ndirudzi mucha ndiri kumandaroini. Saka nyari kundiri kuti vamangujawo vanoita sekunge ndemumwe womunhu ari kuiwana chouiri kubva mukutengesa kwemari, nokuti kuno kudharoweni 2 liters yecooking oil iri kuita $3 neusa. $10 nebonds. Saka iwo havafani kutaura kunge vachiri kugara muZimbabwe munhu.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Sorry, taitai nguva yedu ndoyadyikanana. Muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Coming back to you, Chonizo, our time is really not our best ally today. What's your take, you know, as a roundup of what's going on? And just tell us again about your march.
What I'm saying is I think Zimbabwean women, and I also extend invitation to the Zimbabwean men, please come and join us. We need to bring this awareness to the people, kuti enough is enough. It looks like our current government, they are neglecting, they are not seeing, like Mangunja. It's like they are turning a blind eye to the problems that we are having. These are problems that are being faced by women. Saka, as women, let's get together and say enough is enough. We want changes. We want to talk about real issues that are affecting us as women, as mothers of Zimbabwe.
Saka, mune muri kupi?
And we'll meet. Mine. Yeah, and we'll just chasangana muswe Friday and Saturday, November 16 and 17, at 10 a.m. from Zimbabwean Embassy.
I want to tender. I mean, Senator, thank you so much. Unfortunately, time is really not on our side, but we really want to thank you, and also our in-house guest here, Chonizo Mphofu, a marvelous Mhlanganya huye.
Sibonge njalo lo Prince Dubeko Sibanda wePinga North. Njalo Sister Chonizo, usindisiwe Ndlovu uthi liqiniso lelo anti Chonizo, enjoy. Mina ke ngingusithandekile.